Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 29/2023 makaterera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaifanira kunge vatarisa kuti ndizvo zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wezvechigaro. Mugaro weZimbabwe haruna kuzombova chirongwa ichocho.
Dare reparamende roshorwa nevamwe nekuti rakati vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo unechekuita nesarudzo paredio nepadande mutande rezoom kutanga mangwana.
China yagara yadzika midzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite business muAfrica vanofanira kuita iye yatinoti rights based business.
Nyika dzakabudirira dzakaita seChina, Russia neAmerica dzoita chipatapata chekuenda kuAfrica kuti dzidyidzane nayo munyaya dzezvoupfumi. Tichakupai nezvegadziriro yezvimwe zvikwata zveCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende mangwana riri kutanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pakuvandudzwa kwezvimwe zvikamu zvemutemo wesarudzo kuti zvienderane nebumbiro remitemo. Semuenzaniso vanhu vari kunzi vanenge vasingabvumidzwe kushandisa chitupa chekutyaira motokari kana kuti driver's license kuvhota sezvo chisina zvimwe zviri pachitupa zvakaita sekuti munhu chizvarwa chenyika here kana kuti kwete. Pachavandudzwawo mutemo wekuti mudare reparamende muine miriri wevechidiki anosarudzwa nekuti bato rake rinenge rawana mavhoti mangani kana kuti proportional representative mudunhu rega rega uye kuti madzimai ave nezvikamu makumi matatu kubva muzana pamakanzura sezvinokurudzirwa nesadak pachirongwa chekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti sadak protocol on gender and development chakanyoriranwa muna 2008. Asi paita kusawirirana pakati pedare reparamende nevanopikisa nemamwe masangano akazvimiririra. Vanopikisa vari kuti nhengo dzeparamende dzinofanira kuenda kuvanhu kwete zviri kuitwa neparamende zvekuti vanhu vape pfungwa dzavo pamadande mutande akaita seZoom neRadio. Dzinoti radio vape pfungwa dzavo paradio dzakaita seNational FM Radio neStar FM Radio. PaNational FM Radio vanhu vachatanga kupa pfungwa dzavo mangwana nenguva dza 2 masikati, paStar FM vozoita izvi na 4 masikati, kozotiwo paZoom nenguva dza 9 mangwanani nemusi wechipiri. Asi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti pashandiswe madande mutande akaita semaradio sezvo izvi zvave nenguva zvichiitika kubva zvatanga kupararira chirwere cheCovid-19 munyika muna 2020. Asi imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaInnocent Gonese vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Mutare Central vatiwo paramende yakangoita zanondega.
Pabindiro redu remutemo resection 141 tinofanirwa kuenda kuvanhu tokwanisa kuti kana semazuva akura taitiika ipresi amutiteriiti yechei vanokwanisa kusvikira vosvikira. Zvino taurai kuti vanhu vaitanga kuita padande mutande kana kuti toenda pazumu kana kuenda paredio kumbunyikidza kodzero dzavana nezimbabwe kuti izvi kumbeve mutemo ndiri yakanyika kukosha hatizivi zvakabva kunani ini ndiri mukomiti yacho yejustice takadati zvichireiza kupaa komiti yedu kuti aiwa zvekuti handizvoba vanhu vakutambisa bhora handisina mweya
ko sei muchidaro vagonesi
zvoda zvakaitwa gore yakapera zvino izvi nekuti petition yakabva kuzimbabwe election supportmetin yakauya muna 2018 which is almost 5 years ago vachinge vaunza zviro zvavakaona zvavakaningisa kataurwa namamwe masangano akabva muzvedenyika zvaizvotaizvambibwe pabumbiro yedu yesarudzo asi yafanirwa kunge takasara nguva yakareba pasina zviri kuitika nekuti sekomiti yeparamende takasangana takawanda tikaita maworkshop neministry justice nemango akasiyana siyana tikabudawo nedraft electoral amendment bill draft amendment bill rakabva ratetwa pazindi bhararaswa ministry of justice izokona kuudza amendment bill yavari kuudza kuparamende ndopamberi peparamende yakagarirotwa saka tikuva zvese zviri kuitwa izvi ndezvechitepfekuti ndezvechitsoti
asi imi semumiriri wevanhu makambovaudza here vanhu kuti ndo zvaakuitika
imi semumiriri wevanhu inichanditendera nanga ndiine musangano nezuro kusakubva nevagari vemagutare vachitotitimwawo nezviri kuitika vachitanga vachidaitwa vane kozirochi ekuti pakaita meeting sezvaindoitwa makore ese kuzoitanzi hwani yekumanikaendi hazvina mhosva kuti ikupi vaizoita kuti vasvike ikoko
saka kana pachiitwa zvakadai pane mukana here wekuti zvipikiswe kana kungave kumatare
vanhu vemuzimbabwe vanokwanisa kupikisa zvinzoroka zvemuzimbabwe zvinokwanisa kupikisa ichiyo chavadai zvichakwanisawo kutaura zvipikino zvedu nekuti zeti pachai yatingaitadai zvekuti zvosangana nedare kuti komiti yejustice vaenderanza vachingopikapika nekunojenga njenga
VaInnocent Gonese inhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira muTare Central mudare reparamende vanga vari parunare muHarare tichiri panyaya iyi tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Reform Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobo Sibunu
ndofunga chekutanga chatinoona tinoona kuti nyaya iyi mavirtual kana kushandira padandemutande tikuona kuti nyaya yakauya nenyaya yekuti kunga kuine COVID saka tinoona kuti nekudzikira kwakaita pararira kwechirwere ichi tanga tichifungidzira kuti vanogona kushandisa maplatforms akasiyana kuti vangave neredio zvekare vagove netelevhizhini vagove nesocial media vagove zvekare nemameetings anoitaitwa muvanhu vagone kusangana pachavo vachipanana pfungwa sevagari pane kuti vabva vangoti tichikuenda kuredio kwega kana kuti tichiaenda kufacebook kana tichazoenda kwakati toona kuti danho iroro rinobva raomesa kuti vanhu vashaye mukana havasi vese vanozowana mukana wekuti vange vachikwanisa kuteerera redio ikatotarisa nyaya dzekuti magita ari kunetsa dzimwe nguva vanhu vanenge vari kumabasa vanhu vanenge vari mumaminda saka kuti vanhu vachizogara pasi vachiteerera redio chete zvinogona kuve futi dambudziko kana rikave platform imwe chete
asi kamutauriri wedare reparamende ari kuti hapana zvitsvapa ndo zvagara zvichiitwa kubva kuna 2019 nenyaya yecovid yacho
aiwa hatisi kuti zvitsva zvingatinetsa asi kuti ivo kana vaine chido chekuti vavandudze uwandu hwevanhu vanogona kuvewo nezvavanotaura maererano neamendment iyoyo vaifanira kunge vatarisa kuti ndizvo zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wechigari mugari wezimbabwe ari kuda kuzombova chirongwa ichocho
asi muri kufarawo here nekuvandudzwa kuri kuitwa mutemo wacho nechekuita nesarudzo kana kuti pane zvimwe zviri kuda kuwedzerwawo
isusu semaonero atakanga tichiita kubva zvapera sarudzo dza2018 tine zvakati wandei zvatakanyora tichikumikidza kuti zvaifanira kuti zvinge zvichitariswa nezvacho asi patinoenda mugwaro iroriri hatisi kuona zvizhinji zvacho kana kuti zvezvimwe zvacho zvichiratidza kuti zvirimo saka tiri kungotiwo pamwe tichawana mukana wekuti tigone kuzosubmita maripoti edu nezvatinotarisirawo zvatichangotumirwe kuparamende kwacho dzimweni dzenguva tichakumbira zvekare kuti tinge tichisangana nevamiriri vedu vemaparamende tichizotaura navo
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vari parunare muHarare Vamwe vakuru vakuru vehurumende dzeChina, Russia neAmerica vari kuita chipatapata chekuenda kuAfrica mwedzi uno, nyanzvi munyadzi zveupfumi dzichiti dunhu iri ndiro riri kukura zvakanyanya pasi rose munyadzi zvekutengeserana neupfumi. Kana mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanotiwo vari kurongawo kushanyira Africa gore rino. China neRussia dzakatotumirawo makurukota adzo anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Mukuzeya nezvechipatapata ichi, tabata muzvina bhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzo Bina.
China yagara yadzikamidzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite business muAfrica vanofanira kuita iya yatinoti rights based business.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso?
Saka mukatarisa imimi kaitiro kanoita America mabasa muAfrica vanotarisa zvakakurisisa nyaya dzekodzero uyezve kaitiro kemakambani kuitira kuti vaone kuti izvo vanhu vari munyika imomo vari kuita here mabasa asina kumbunyikidza vanhu, mabasa asina kumbunyikidza kushandisa vana, mabasa asina zviya zvese zvinoita kuti vanhu vane kodzero dzavo vanga vainadzo. China itarise izvozvo. Uyezve China inotaura kuti izvo haipindiri mumatongerwo enyika yedzimwe nyika.
Izvi zvinorevei tichitarisa nyaya dzekudyidzana idzi?
Zvinhu zvinoita kuti China inge yafamba rwendo munyaya dzemabasa muAfrica. Asi ndiri kuona kuti America yazviona kuti yanonoka nokuti China yadini yapinda yakadzikamidzi. Saka nguva inoyi yanguva yekuti vachipindawo vaone mikana iripo. Hongu vari kusvika kuSenegal, vachapinda muZambia, voenda muSouth Africa. Asi ndiri kuona paine mikana yakati wandei nokuti izvo nyika dzemuAfrica dziri kuita mubatanidzwa unonzi AFCFTA. Saka chero chichaitwa nenyika yemuAfrica kwenguva ino chichange chitobatsira nyika dzese dzemuAfrica.
Mozvina bhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzo Bina vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nemusi wechipiri vari kutarisirwa kutanga kushanyira DRC neSouth Africa neSouth Sudan idzo dzisina kugadzikana nekuda kwehondo. Vachapeta rwendo urwu musi wa5 kukadzi. Pope Francis vange vachida kushanyira dunhu reGoma asi kutanga kwekurwisana kwave kuitika pakati pehurumende nevakaipandukira kwapa kuti varegedze kuendako. Nyika mbiri idzi dzine vatendi vechikristu vakawanda. Britain inoti danho reRussia rekuti vana vechikoro vatange kudzidza zvechiuto kutanga muna Gunyana munongedzo wekuti Russia yave kudzokera mune zvayaiita kare pasi peSoviet Union zvekugara yakagadzirira nyaya dzehondo. Izvi zviri kuuyawo paine kurwisana kunotyisa pakati pemauto eRussia neUkraine kumabvazuva kwenyika yeUkraine kwakaita sekuDonetsk. Muchirongwa chedu chanhasi chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum tine hurukuro nemunyori. Regai azvitaurire kuti anonzi ani.
Wislo muchikawa Sara Kavukatema mukomana wechidiki ane yakaberekwa makore makumi matatu apfuura kudombo shava pasi pashe chinamhura kwaanove akadzidza zvidzidzo zvake zvese zveprimary nehigh school. Pakazopedza akazopinda muZimbabwe Republic Police kumakore anechitsama ndokuzosiya mugore ra2019 achizoenda kuGermany kunove kwari pari zvino.
Mukoma Wislo, zvekunyora mabhuku izvi zvakatanga rini?
Zvekunyora mabhuku zvakatanga kare ndiri ku high school apo pandakanyora bhuku rekutanga rainzi Gokoro rakatadza kutsikisa mushure menge rarasika.
Ko rakarasika chirudzi
panguva iyi ndaita kushandisa bhuku nepeni kunyora zvinove zvakakonza kuti bhuku iri rizonaiwa nemvura ndiri pakati pekurinyora ndange sinozvikwanisiro zvafanana nemakombiyuta panguva yacho ndo zvakonza kuti iri kwese kurasika bhuku iri.
Ko sei musina kuzonyora zvepatsva?
Handina kuzoita pfungwa dzekutoti ndinyore patsva nekuti ndakabva ndapera simba wechido nekuti ndatonyora mapeji aisvika ada kuti varira kusvika zana so zvaa zvapera. Asiwo nekufamba kwenguvawo ndakazova nedzimwe pfungwa dzekuti nyore rimwe bhuku.
Ndiro rinodzisara pavana here?
Hongu mukoma Blessing, bhuku ichairi ndo sara pavana randakatsikisa pari zvino. Sara pavana inganonyorwa kana tichiti inganonyorwa kumutauro wechiona tinoona kuti inyaya yepasichigare yakaitika panguva apo munyika musati mauya vachena vanhu vachiri kusimira nhembe nematehwe. Bhuku iri kuchakakodza kuti ndikwanise kurinyora zvinhu zvandakasangana nazvo mukura kwangu kunove kumaruva edomboshava uko kwandaiona kuuchikwa kwetsika dzichishona dzinosanganisira kurohwa kwemakuva, kukokwa kwemvura panoitwa mabira anonzi chipwa kana kuti maganzvo, kuvigwa kwaita madzimambo, kuchatswa kwaitwa uchenjeri pakusora kubudikidza nehondo dzairwiwa kare ikako.
Muchidimbu munoti bhuku iri rinotaura nezvei?
Sara pavana inganonyorwa inotaura pamusoro pamambo mutya waSara aitonga munyika bvari zvino yave kunzi Domboshava, uyo anove akakashikamadza vedzinza rake mushure mekutaura kuti nyama dzake dzanga dzaruri kutika akanga akura ava angada kusiya masimba ekutungamira. Asi izvi zvakanga zvarandufu zvokuti vedzinza rake vakatanga kurwisana kunyange zvai imba yange yatisana nehushe yaivepo kurwisana uku kwakodzera makakatanwa ruvengo kudzamara vatorwa vazopamba ushe uyu. Asiwo vazukuru vamutyiwa waSara anachenjerai vakaronga gwara neuchenjeri kusindaki usori hwemhando yepamusorosoro kukokodza vechidiki vose vaivambandwe rechidiki kunodzidzira zvidzidzo zvekurwa hondo vari nyika iri kure kwainzi kwamambo mukuru aZhizha pari zvino kunove kwamurewa dunhu remashonal and east vakanidzidza zvehondo vakazodzoka ndounorwisa nhaka yavo vakakwanisa kudzora nhaka yavo zvinhu munyika zvakatanga kufambira kuenda negwara rainge rakainge radaitorwa nemushakabvu mambo mutyiwa waSara izvo zvinove zvakafadza vanhu venyika yamutyiwa waSara kuti chenjerai yakanga akwanisa kudzora nhaka yavo uye yakanga yamugwara yeveshuru yemushakabvu mambo mutyiwa waSara.
Asi zviri nyore here kunyora bhuku rakadai?
Mukoma Blessing, kutanga ndingati zvaisava nyore asi ndichibatanidza makuru andakaita kumaruva edomboshava zvandakaona zvaiitika ikoko mukukura kwangu ndoitawo nhoroondo dzimwe dzatakasiyirwawo nevanasorojina vamarire mapwa dzezvikomo vana vesekuru vangu vakabereka baba vane zvinhu zvizhinji zvavakatsaurirawo zvavaiti vakaudzwawo nemadzibaba avo akaenda kare. Ndoshandisawo kuti ndakakwanisa kushandisawo dzimba dzinochengeta mashoko yakafanana nePortuguese National Archives Torre de Tombo yekuPortugal vakakwanisa kundivhurira mamwe vakandipa mvumo yekuti ndikwanise kuvhura magwaro avo ndichitsvaga zvimwe zvimwe zvinhu zvakaitika kare zvikuru sei kumazuva eMutapa State.
Ko pakutsikisa bhuku racho hamunawo kusangana nematambudziko here?
Kutsikisa bhuku remhando inganonyorwa yepasichigare uku ndingangoti handira kuti hangu matambudziko akati wandei zvikuru sei dzimba dzinotirisa kana mupublishing house akawanda vaitondimhanyira nekuti vaiti pane vatumira inonzi manuscript books atsiritwa vaiti bhuku rako rakanaka chaizvo tarifarira nezvimwe zviripo nekuti wakwanisa kunyorawo chi neimwe nzira usabva rambonyorwa nayo ushandisawo chitsvagurudzo inove research. So ndikangoti vakanditambira chaizvo even kana izvo pari zvino bhuku iri kutambirwa zvakasimba nevanhu iri kutengwa zvakaomara vanhu vari kubvunza mubvunzo sinema mubvunza kuti chii chakakwedza kuti unyore bhuku iri kuti zvawaishandisa zvinhu zvazvanyorwa nevamwe vanhu.
Ko vanoda kutenga bhuku iri vanoriwana papi?
Vanoda kutenga bhuku iri riri kuwanikwa muHarare. Zvinove nyore kuti musanyonetse kana mukabata mukoma vanonzi Dixon Bandira panhamba dzinoti 081 007 029 kana kubata ini pachangu zvikuru sei paWhatsApp +49 15758500905 kana kuenda pa Facebook ndinonzi Wizlo muchikawa sara kafukatema kana kubata Dickson Bandera zvakare pa Facebook.
Uyo anga ari munyori wemabhuku Wizlo Kavukatema achitaura ari parunare kuGermany. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Makadini ko vatereri, ndini tanonoka wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti tiporowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kuchidzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo, nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisingagumi chete, chisingaperi ndiMwari. Saka nyika zviro kwazvo ichaguma, asi muchidimbu hongu kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika, nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama, ndidzo mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe sign yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaakuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. Ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo
pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvinangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevatereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzire upenyu hwake kuti kana maguma chisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vateereri, tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti 001 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine tambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, varairidzi vezvikwata zvenhabvu vakawanda vePremier Soccer League vanoti vagadzirira zvakasimba kudzoka kwemitambo. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Varairidzi vakawanda vanoti gadziro iri kufamba zvakanaka zvekuti vatove nevatambi avo vanofunga kuti vachavabatsira basa nemazvo. Murairidzi wechikwata chichangopinda muPSL cheShisham, John Nyikadzino, anoti chikwata chake chamirira kurwira kuchengeta nzvimbo yacho muPSL.
Tarisira kuti tichagadzirira zvakanaka chaizvo, tisawanikwa tichipinda mudambudziko rakafana nezvikwata izvozvo zvimwe zvakauya zvikapinda zvikaenda.
Lloyd Mutasa, uyo anorairidza Green Fuel, anoti gadziriro iri kufamba zvakanaka zvekuti vari kuda kuratidza nyika yese kuti kuchisumba nje kune tarenda remhando yepamusoro renhabvu.
Tikugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tiitiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumba nje kune zviri kuitika.
Aridzi wemanyika Diamonds Jairo Stapera anoti
naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo, tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoramba izvi vachiti zvikwata zvine mari zhinji ndezvo zvicharwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League.
Matimu mambazi kumbe matarikiro ranga hwine nene bozi havabhadhare. NFC Platinum nana chikeni na matimu anobhadhara, saka ndivati kutiitira zvatanohwina league. Pane mupulazi ane vafanha vechidiki vari kumhanya izvinezvi.
Asi kumbirai muti wokuziva weHerentals haasi kuimbisa denga rechinomwe asi kuita zviri nani pane zvavakaita mwaka wapera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dzani zvawakamboita the previous
Nesbit Saruchera, uyo anoraridza Cranbourne Bullets, anoti semasoja vaagadzirira hondo munhandare chero painenge yatanga. Mwaka wapera mukombe wakatorwa neFC Platinum iyo yakapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaakudzaibere vanoti FC Platinum iri kuenda zvekare nechimuti nemhaka yekurongeka.
Platinum FC ndoya ndikuona kunge iri consistent.
Mutsigiri weCapes United vaMaxwell Matonzi vanoti chikwata chavo chinofarira kugadzisa nyaya dzemari kuti chikwikwidze zvakasimba. Makundano enhabvu emwaka uno ari kutanga mwedzi unotevera, asi zuva racho chairo harisati raziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Paramende yoshurwa nevamwe nekuti vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo wesarudzo padandemutande chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7, ngesonto mhlaka 29 kuZibandlela 2023, ngokifstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikwenza kwabantu asebephelele ngumphako bese semangweni sebeswele ukuthi ha njoba siyoke sihamba nje umphako usuphelile sizakudlani.
Bakhonona abaphikisayo abathi bakahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho olukuthi bayenze njengomfanekiso ukuthi ama-elections alandelayo la ka-2023 asozebe free and fair.
Aba kubanja elibusayo basola okwenziwa ngabaphikisayo.
Siyafisa ukubana sithole usizo lokulinyelwa ngetrekitha. Izifuyo kasiselazo ngenxa yokungani kahle kwezulu, izifuyo ziyacuba.
Abalimi elupane bagala ngokuswela izifuyo zokulima. Iqembu le-Islanders lehlulekile namhla ukuvezela abalandeli indlela okusetshenziswe ngayo imali ngomnyaka ophelileyo. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale lePhalamende akhangelelwe ukuba azakhuluma loZulu kusukela kusasa ngokuguqula ezinye izixa zomthetho we-Electoral Act. Idale leli likhangelelwe ukukhulumisana loZulu enkundleni zokuxhumana njalo lemisakazweni. Umnumzana Jacob Mutenda usomlomo wedala lePhalamende uthi kulungile ukuba bekhulumisane enkundleni ezitshiyeneyo loZulu ngokwengeza inani labesifazana edala lePhalamende njalo nangokuthi kukhethwe abatsha ezabelweni zonke abazamela izigaba ezitshiyeneyo. Abaphikisayo bathi akuqedakali ukwenziwa lidale leli ngoba abantu abaningi abenelisi ukungena enkundleni zokuxhumana lokunye. Kusenjalo bayakhala abakumabandla aphikisayo ngokwenzakala eZimbabwe.
Uqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kwabaphikisayo eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalele ubhulo ngenxa yokuthi kabavunyelwa ukwenza imihlangano loZulu. Umnumzana Bongani Ncube ohlala eBhinga uthi ukubotshwa kwamalunga e-Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuveza ukuba ibandla elibusayo lezasantando.
Ikuhlukumeza nje abantu bengelacala bangelanto abayenzileyo, kuyikudinga kuphela ukuthi bengenelisi ukukhankasa njengoba sikhangelane lokhetho olukhona. I-ZANU-PF nje yona ihlukumeza abantu kungela ukuthi uyenzeni, kukanti ke bona bayenza imihlangano yabo lapha lalaphana kungelo bavimbelayo nsuku zonke zikhathi zonke. Kodwa wena we-CC ungathi wenze nje ube labantu ababili abathathu ubona sothiwa suyenza icala subojiwe.
Uncube uthi kuMnangagwa uyazehlulekela.
Hayi, kwenza kwabantu asebephelelwe ngumphako bese semangweni sebeswele ukuthi ha njoba siyoke sihamba nje umphako usuphelile sizakudlani. Becike sebethalaza eceleni, bethalaza eceleni ngaphala ngapha bephiceka kusela lutho. Sebephelelwe laba bantu, uMnangagwa sephelelwe.
Kodwa umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi uhulumende kaMnangagwa kabophi mahlayana abaphikisayo.
Umumo weZimbabwe lo muhle kathesi, akula crackdown ekhona, akusakusaselwa kwabakwe-opposition khonoko esikhuluma ngakho. Thina asikuboni, angazi mbe kuyenzakala kwezinye indawo, but thina besikhona ngapha asikuboni. Sibona nje abantu be-opposition bezenzela imisebenzi yabo, mayezimbambe yenza imihlangano yabo ezindlini, bamba benza ima-meetings abo ezindlini, akula muntu obabophayo. Njengezigabeni lapha bazenzela nje, akula muntu obabophayo. Angazi kumbe kulezinye indawo lapha babotshwa khona, baharaswa khona, njalo anzaki nizokuthiwa kulo muntu ohlaselwe opposition kwabe esigabeni esikiwo kula province esemat northern aley ngapha. Singazi kumbe kwezinye indawo kuyenzakala, but khonoko kuthiwa ngokuthi kuthutha sokukhulunywa kuthwaza ama-election as if kule nto. Kodwa but ngibona yinto nje esegcekeni ukuthi iyenziwa yi-opposition lalaba laba ama handlers abo.
Uka ule uphindo wathi amabandla aphikisayo aphetha inkulumo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqhathekileyo.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho olu okuthi bayenze izomfanekiso ukuthi ama elections alandelayo la aka 2023 asoze be free and fair. Yiko bafuna ukuphuma lapho. Ukuze singabe asaphumelelanga babe lento abasala beyibambile ukuthi ama elections were not free and fair. Yiko abakukhulumayo la. Yi statement yabalazo. Ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kokuthi kokhetho ukuthi bazabe lokhu besebenzisa khona lokhu bekhala futhi besithi ama elections azange be asoze akatenga free and fair. But okumangalisayo ukuthi kuyabe kulama seats abangabe watholile kuze nezo ndawo. But khona lapho bayabevuma ukuthi bona bawinile kuma seats la especially kuma urban centers laba besithi athi nasiwinile lapha kodwa ama elections bebengoko free and fair. So yiko kumangalisayo khona. But mina into engakutshela yona kathesi ukuthi iZimbabwe ilokuthula okuhle kakhulu okuthi lamasilandi ukhetho olukhulu ukhetho lolu ukhetho lolu eselilandayo ukuthi inqabu lokuthula okunje uzaba lukhetho olukhululekileyo ukhetha ukuthi abantu bazazikhethela nje kulokuthula kungela ukuphambanisa ukuphambaniseka kokuko kungela dlame kungela msindo konke kulokuthula nje ukuthi umsebenzi wonke uzabe uzaqhutshwa kuhle ngendlela okuhamba ngayo kwakathesi.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi batholise nzima ngamapolisa okukhanya engani asetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwala labanye bakhe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapolisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini.
Bacela uncedo abalimi elupane 77 North abathi abala zifuyo zokulima.
Ezinye izakhamizi zekwarayi esigabeni selupane esabelweni seMathabeleni North zithi kazilimanga lo nyaka ngenxa yokuswelakala kwenkomo zokulima. Zithi ezinye inkomo bezicuba ngesikhathi kulunywa ngakho ke zifisa ukuthenga italakida. Umnumzana Dalumuzi Khumalo uthi zithwele nzima izakhamizi.
Izakhamuzi zelupane kukhanya zihlulekile ukulima mhlawumbe ngenxa yokuswelakala kwento zokulimisa. Izinkomo zabo zifile kakhulu abalimi lapha elupane zibulawa kube lokutshisa okukhulu last year. So abadala beqalisa ukulima izulu liqala ukuduma lapha bahlelwe zinkomo zisemasimini zilima inkomo ife kushotise isipane kubangela ukuthi abasalimanga okuya ngaphi. Kuqinisekile sibili kudingakala ama-tractor. I-DDF elupane lapha ile tractor eyodwa kuphela ayenelisi ukukhava ilupane tricity yonke ukuthi ilimele abantu wonke. So abantu bayalaluka bengalimanga okuya ngaphi. Izulu sibili selikhona kathesi kodwa kuzasihlula into yokulima izinto zokulimisa ukuthi abantu balime batshaye inala.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Simangaliso Masuku.
Ngizalwa khonapha eKwarayi esigabeni esingaphansi kweJotsholo kodwa kuyindawo okuthiwa yiKwarayi. Siyafisa ukubana sithole usizo lokulinyelwa ngetrekitha. Izifuyo kasiselazo ngenxa yokungani kahle kwezulu. Izifuyo ziyacuba, abanye sisela nkabi, abanye sisela madonki, abanye kuyabe kugcine kakhulu kuvele kayo amakhuba kasangeni. Mhlawumbe nxa singathola itrekitha isilimile kungasinceda ngoba abanye futhi esigabeni khonapha sokugcwela abafelokazi, iminwe simfitshane, abadala bonke sebalala. Sokusela abafelokazi laba sebecubuzekile ngemzimba, abangasaphilanga kahle, asebehlala ikakhulu labantu ababancedisayo. Pho kakhulu nxa umuntu ekuncedisa kalimi njengoba ungafisa. Ikhuba kasilibambe ngokufanayo. Umuntu okuncedisayo ngeke alibambe njengoba ubufundisa abantu abakho.
Unkosikazi Masuku uthi italakida izanceda abantu abanengi.
Siyafisa ukubana sibe lethelekitha ukuthi at least lanxa ogogo labokhulu bona babanye sebeyasela abanye babo benelise ukubana bathole okokusizakala. Ithelekithi lulu kuyimonitha umuntu umtshela ukuthi hlaba laphana. Abanye inkavi ifela balazo. Abanye inkomo sasibise inkomo abalazo. uyalanjwa lapha esigabeni abantu sibe chayo kajompo la kunqabe kushayo kajompi izulu lingani kahle lanxa lisinambijana kuvela amagoda phezulu komama sinye ikanti nxa kulimitrekitha umhlabathi uyabuvukumunyelwe kakhulu ukuthi lanxa izulu lisina njengathi abanye silime ezidakeni labalimi ezibomvu kuyabamba amanzi besingaluthabeli usizo lolo.
Umnumzana Sabelo Ncube laye uthi bafisa ukusebenzisa italakitha
besidinga uncedo lokubana liyasincedisa ngetrekitha lokubana silime ukuze lathi sithole izilimo esigaba sesithuthuke.
Abafisa ukunceda abalimi laba lilakho ukuxhumana lomnumzana Sabelo Ncube kuwhatsapp kunombolo ethi +263 7798 168 187.
Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Upope Francis ukhangelelwe ukuba uza kuqala uhambo lwakhe lwezikazi le-Afrika kusukela ngolwesibili. Uza kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo nakwele South Sudan. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Amapholisa eMemphis kwele Melika abika ukuba asevale uhlangothi lwabo olethiswa umlando wokubulala uTyrone Nichols oshaywe kabuhlungu ngamapholisa. Amapholisa la asethoniswa icala lokubulala uNichols. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Associated Press. I-Associated Press ibika njalo ukuba ele-Ukraine likhulumisana lamazwe entshonalanga ngezikhali ezinkulu ezigoqela amatanka okubhomba lezindizamtshina zebutho. Umbiko lo wethulwe ngumcebisi kamongameli Volodymyr Zelensky. Sowesikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokucola abantwana lomnumzana Nkosi Emnyama Malinga, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Malinga. Kwenzakalani uma kucolwa umntwana?
Ukucolwa komntwana angithi manje kucolwa unina mangabe eqala ukuthathwa ekhaya. Ukungeniswa kwakhe laphana ekhaya uyacolwa kusetshenziswa imbuzi okwenzela ukuthi kutholakale inyongo yakhona liyana abesethelwa ngayo ekhaya athelwe ngayo and then abesegqiziswa. Nomntwana naye futhi wenziwa njalo mangabe ezolethwa ekhaya uma kungumntwana ozalibe ngaphandle and then mayeselethwa ekhaya futhi nakhona uyacolwa futhi ngembuzi abeseqhiziswa inyongo liyana ukwamukeleka ukwenzelwa ukuthi ayamukeleke ekhaya emadlozini afane nabanye abantwana abazelwe la ekhaya ukwenzela ukuthi nedlozi lingamkhethi libe mazi. Kodwa ke kuyacolwa unina uma umntwana umfazi umthatha umngenisa ekhaya uyamcola okungumthato wesintu ongafani nalo mthato wesikhiwa leyo. Umthato wesintu ukuthi uyangenisa ekhaya ayenziswe ngokwesiko and then sokusiya ke ngemizi ukuthi emizini ethile isiko lakhona lokungenisa umakoti linjani kuyachiyana lokuyana.
Phose lokugcina baba Malinga,
okokucolwa kuyafanana imbuzi and then umakoti engeniswa ekhaya ukuthi ayamukeleke emadlozini la ekhaya. Mase kunjalo ke uma kungaso makoti kungumntwana ozelweyo kunje mhlawumbe uzala umntwana kwenye indawo bese liyahlukana mhlawumbe lo nina kumbe kokuthi abantu bayamithisa bengamajaha bese bechintombi ikhulelwe izizala umntwana. Umntwana lana mase limfuna liyamlanda liyemlobola okwenzela ukuthi limthathe limhlukanise lo nina ukuze unina akwazi ukuyakwenda kahle. Limlobole mase limlobole selimlethe ekhaya limhlanganisa labanye abantwana balapha ekhaya. Kwenzelwani? Kwenzela ukuthi naye azizwe ekhululekile lapha ekhaya akwazi ukuthi uma kunezimpi zemimoya ezilwayo lapha ekhaya naye abe namandla abe legunya. Kungafani nomntwana ongumzukulu okhulele komalume ongayenzwanga lutho sasiphonga uzalwa kuphela kayenzwa lutho. Lo sekhula nje mawuthiwa umalume ngathiwa kunekwenziwa isiko lapha yemiyabedlala ngemva kwezindlu ngale kulokuthi uyovulela inkomo uhambe lapho uyabe sengenile noma ethezalo ekhaya wathola ku esicolo la ekhaya wathola kunomalukazana umalukazana lo khona nguye osengunina naye ukuthatha kunjalo akakwazi ukuzivandlulula ukhula nje semsemi nabantu
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla besicoca ngokucola abantwana lomnumzana Nkosi Emnyama Malinga ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. So isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomnumzana Vusani Sibanda.
Sibonge baba uNkomo labalaleni. Engiliphathele khona namhlanje nanku. Ngilamazwi athi yonke into oyenzayo ngaphansi komthunzi welanga ilama consequences ayo. Wenza ngenhle ngiyembi ilama consequences ayo. Lesimo okuso namhlanje lempilo oyiphila namhlanje ingama result ama consequences yezenzo zakho. Uma ungumuntu phila ubuye wena uzibheke ukwazi ukuzibheka wena ungahlali ukukhomba abanye abantu kodwa zibheke wena ukuthi ngendlela oyiyo abanye abantu bathini ngezenzo zakho ungubabonjani kubantwana bakhe ungumama onjani kubantwana bakho ungubabonjani kucommunity ungumama onjani kucommunity ophila kuyo zithini izenzo zakho ungumntwana onjani funa uhlale phansi uthathe imira uzibheke phela ma uzibheka kumira ubona umoya wakho ngobheka amehlo akho kuvela umoya wakho lezenzo zakho uzibuze ukuthi kambe lo uzikhomba wona kumira izenzo zakhe zithini. Mawumosha abanye abantu awuzimosheli wena umoshela wena lezidalwa zakini esizukulwane esizayo. Mawukhalisa abanye abantu umosha abanye abantu awumoshi phela lo muntu omoshile umosha yena lezidalwa zakhe. Okwethu mhlawumbe udalela icala umithisile wamithisa Samuel lapho umithise khona kule mphefumulo ekhalayo ngawe wenzani uyela mfowethu uyocela into ethelele. Zithobe lapho moshe khona fika ngokuzithoba lapho moshe khona uyocela into ethelele uhlawule ingane zakho yiku kukhule emoyeni lapho wamosha khona lapho kwazi ukuthi ngamosha abazali bowethu odadewethu buyela uyocela into ethelele zithobe ngamosha kuphi ngatshontsha ngamosha buyela yakuthuma uyocela into ethelele. Impilo yakho isimo kuso namhlanje usitakile komini upointa abantu ukuthi uthakathiwe sizumbona lalowo mthakathi kodwa kawunaki ubuthakathi obuyizenzo zakho zithini izenzo zakho abanye abantu zithini izenzo zakho emphakathini zithini izenzo zakho kubantu ophila nabo bangakanani abaqalekisa usuku abaqala ukuhlangana ngalo ngawo ungakwenza konke okubi uzibona usurvive siyezi isikhathi izenzo zakho uzohlawula amakhwezekhwezi zezenzo zakho kodwa ngezinhle uzothola inhlawulo enhle ngezimbi usazobhekana lamakhwezekhwezi zezenzo zakho zithini izenzo zakho uthini unkosikazi wakho mayekubhekile ngezenzo zakho mfowethu bathini abantu bakho mabekubhekile ngezenzo zakho uyadizeva na ukubizwa baba uyadizeva na ukuthi unkosikazi akubize mngamo uthini umngakho dadewethu uma ekubhekile ngezenzo zakho unetrust na ngawe ezenzo zakho le ndlela abantu abakubona ngayo yindlela lo mdala akubona ngayo yindlela lezithunywa ezikubona ngayo asinakeni izenzo zethu sibonge ihlo yezulu ihlo yokhokho ababe kukhonza ngomuya spiritually babejulile emoyeni siyakhuleka kuwe njalo cela usivule umqondo usivule indlebe zomuya sikwazi ukuzi understand la mihlo omoya sikwazi ukubheka izenzo zethu sibe ngabantu abangcono
kuleka sidumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomnumzana Busani Sibanda. Tiyani indlebe uhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga untungamili Nkomo, sikesizwe ezabatsha.
Wezabatsha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi seLupane ngokubhekane labatsha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo, bayadakwa kakhulu, banatha njengu, bayabhema lokho sekubizwa ngabantu bakulezi nsuku okuthiwa yisikantshi. Kuyabaphoqelela empilweni zabo ukuthi bengasakhangeli indaba zokufunda. Uthole ukuthi umntwana usesecondary, kasahlonipha ababalisi, ababalisi bangaze bathi bayabakhuza, abasalaleli. Kungakho siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga abantwana bayafunda, beqeqetshe izifundo zabo. Njengakhona kade kusenzakala eminyakeni edlulileyo, kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantwana umzali enelisa ukuthi ambhadalele esikolo, kodwa umntwana kube nguye obalekayo esikolo engasalaleli elihlongandlebe. So indlela vele asebeziphilisa ngayo abantwana bakathesi yuthi kakhulu abayikusasa, abayibo abasikhalela ukuthi ngabakhokheli bakusasa. Engabaleka esikolo, indlela sesiyaziphilisa ngayo kulalokhu kulezi nsuku abakubiza bethi isitshekeja, ogweja. Babaleka abafana besigwejeni, kuthi abantwana bangamantombazana. Uthole ukuthi khona ubone sebesiyayenziswa eminye imisebenzi emadolobheni nala semaphandleni athuthukayo. Uthole abantwana sebepheka izithwala, basebenza emakhitshini. Okungasoze kubagcine impilo yabo yonke.
Siyakuzwa baba Moyo, kunzima lokho.
Siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga uhulumende uyenza, njengoba abantwana bengani abasasebenzisi kakhulu ukuthi becabange ngengqondo akwakusenzakala kudala, ngitholele ukuthi ikakhulu ezifundweni zamabala. Uhulumende ayenze ama vocational training centers lapho okuzaba khona benelisa ukuthi besebenzisa ubungcitshi babo bezandla, imisebenzi yezandla, ukubaza, ukuthunga lokunye nje ukwenzela ukuthi baziphilise labo bekhanye bengabantu, ikusasa yabo iphumelele labo njengabantu ade besenzakala empilweni. So ke siyacela kakhulu ukuthi ezindaweni zethu lapha esihlala kizo kube yona le mkhankaso yokuthi uhulumende afake ama vocational training centers, abantwana befunde bekhangelele ukuthi ikusasa labo liba lempilo enhle.
Kwezabatsha namhla besixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi seLupane. Abatsha abafisa ukungena kuhlelo lolu lingasithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 394 4872. Ngizaphinda njalo, +1 202 394 4872.
Wezemidlalo basele bekhuza umhlolo abalandeli beqembu le-Highlanders ngemva kokuba iqembu leli lehluleke ukubabikela ukuba lisebenzise njani imali nyakenye. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders libe lomhlangano walo eliyiqhuba iminyaka yonke ekuqaleni komnyaka namhla, njalo indaba esele isematheni abalandeli baleli qembu ukungenelisi walo ukubazisa ukuba imali isetshenziswe njani eminyakeni ophelileyo. Ekhuluma ekupheleni komhlangano, unobhala jikelele weqembu le-Highlanders Morgan Kaza Dube uthe lokhu kudalwe yikuba kukhona ingcwethi ezihlolisisa ngokusetshenziswa kwemali ezithe kumele kulungisiswe.
So ngalokho bathe sebesebenzela umhlaba sebenza hayi kodwa sikhona futhi imali zaphesheya ebesebenza umhlaba mhlawumbe sebebuyele khona futhi bekuhlela futhi nemali zaphesheya ngoba lapha bekuhlele ngemali zaphesheya.
Ubekezela Ngoma, ilunga leqembu layele ndazo okuthiwa yi-life member ngesilungu, ukuthi isizathu abasiphiweyo basizwile kodwa sekule minyaka eminingi kusetshenziswa imali zakwamanye amazwe kwele Zimbabwe.
It's not about what our government is ministry ngokuexplain abao bathe kube lama technicalities in terms of the presentation although nje i-reasoning yakhona ibekufuwa ngoba phela i-multi-current system yaqalisa kudala ngo-2009 khathesi we're looking as a finance person by right we're looking at a better reason ukuthi sazi ukuthi okubangele khona lokho kuyini.
Iy'ntatheli zindaba yezemidlalo umuzi wethu hadebe uthi akusikho kwakuqala ukuba iqembu layele ndazi lingenelisi ukuphakulela amalunga alo isimo sesikhwama kodwa indlela inkokheli eyenze ngayo namhla yiyenze abantu bacabangele ukuba kukhona ukutsha amanzi.
Iphutha elisuke laba khona kakhulu ngibona engathi umhlangano uqalisa bekungamelanga ukuthi bese bekhuluma ukuthi akula ma-financial bekumele belandele uhlelo lwabo losuku lwe-AGM abesebuya ke yena u-treasurer esechasisa ukubana ama-financials ami amisoso kanye lawo ngesizathu lesi amalunga ke e-Islanda ebese siba nokukhuluma ngalokho akuthileyo. Inkinga enkulu ihle yaba sekuqaleni lapho abazame ukubana u-former chairman lo osengu-board member u-Peter Dube ahlaqalise ngokuxolisa ukubana kusoke kwaba la ma-financials bona yikho kubele phutha.
Udaba lokungaziswa kwamalunga ngezimali kuhle kwadala ukuba kube lokufuthelana amalunga esesithi asikho isizathu sokuba uqhubekele phambili umhlangano kodwa bakhona ababhule umlilo. Ezinye iy'ndaba ezivuse ulaka lwabalandeli ngezigoqela udaba lukamqeqetshi u-Joel Luphahla yena ongela amaphepha amvumela ukuba aqeqetshe kwisigaba se-Premier Soccer League kanye lokuthengwa kwabadlali abavela kwamanye amadolobho kulahliswa abafana bakobulawayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kwezomculo sixoxalo somnotho Nkomo.
Asibonge babuduke, asibonge kakhulu usinikeza ithuba. Ngithi ma ngikulalela esikhathini esiningi indlela onogqozi nendlela ophusha ngakhona amacwiwa kithi. Ngimthathe ngifanise noNzimande uBhodloza owayesakaza ukhulu kudala usathatha uRadio Bantu. Imbali yakhe imnandi bathi wawulwela umasikandi lana manje uyahlonishwa la eSouth Africa bathi wawulwela baze bambiza ukuthi ingululu ngoba wayengazwili impela nje wayeudlala ngenkani bengafuni khona la. So ngiyani ngithi ngibuke indlela olwela khona amaciko akithi ukuthi ifikelele ebantwini kuyo yonke indawo emhlabeni. Ngiyani ngifanise naye. Siyabonga, siyabonga, siyabonga kakhulu babuduli. Bese ngidlula ukubonga kubalaleli athi belalele. Ngithi siyabonga bafowethu. Siyabonga bomama, siyabonga bomkhulu ogogo, siyabonga iy'nduna emakhaya ezilalele zayizwa nenkulumo yami ngoba ngiyafisa ukuthi ifike kubona. Bese ngibonga kulabo abathenga umculo wami. Ngiyanibonga bafowethu, lokho okuncane esinifake ephaketheni lami kusho lukhulu. Ngiyabonga. Cele njalo bafowethu ukuthi nisixhase nisithengele ama-CD. Asilutho ngaphandle kwenu, asilutho uma ningawuthenga umculo wethu. Siyanicela nisithengele. UNkulunkulu anibusise abe nani. Base ngivala la nginikeze inamba la sitholakala khona 071 9494 313, 071 9494 313. I-CD mobile phone uzolithola. Siyabonga.
Ngesingagqibi uhlelo lwamhlanje othi sikhangele sibe silazo bayakhonona abaphikisayo abathi bakhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo, umthembu Stephen Hawkins Dube, lale.